Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero ekanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wesvondo gumi guru 16, 2022. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bato Citizens Coalition for Change riri kupomera ZANU-PF mhosva yekuita mhirizhonga kumatobo kumatebeland south nhasi pakakuvara imwe nhengo yedare reparamende. VMDCT neTripleC vokandirana makobvu nematete panyaya yava jobscala nevamwe vakasungwa kunyatsime vari muchikurubhi. Tichakupai zvabuda mitambo yechibuku Super Cup semifinals nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Bato Citizens Coalition for Change riri kupomera ZANU-PF mhosva yekuita mhirizhonga kumatobo kumatebeland south nhasi. Zvinonzi vanhu vaviri kusanganisira nhengo yeparamende inomirira Nkulumane mudare reparamende vaulxuxa Kapulu vakuvara vachitsvaga rutsigiro muward 2 muchaitwa sarudzo dzemabi elections. Hatina kukwanisa kunzwa divi rezanu-PF sezvo mutauriri webato iri vaChris Mutsvangwa vaudza Studio 7 kuti vanga vachangopinda munyika kubva kuMozambique. Vakati tibate mukuru mubazi rezvekubudiswa kwemashoko vatafadzwa mugwadi avo vanga vasiri kudaira nharembozha yavo. Asi tabata mutedzeri wemutauriri webato reTripleC vaOstalo Siziva kuti tinzwe zvaitika.
ZANU-PF yaenda kunoreta pana pane meeting yepati pedu nemambokirai zvedu kuward 2 kumatopo. Vane futi vatiri kuzva kuti kune mota yanga ine masika ezanu yemashemeni central project iyo yanga akatakura matasi ari kunzi abva kubulawayo kukonzeresa mhirizhonga nekutira kudistrata nekuti vari kutarisirepo vanoziva kumatopo. Saka vadzokera kunyatse violence mhirizhonga kuti vakuwedze vanhu champion wedu inoshanhlamulo ikakuwara member of parliament honorable Kapulu vakuwara nevamwe vari kunzi vatorwa. Saka tikutira kuti titreke vanhu vedu tizive kuti ndaanani vatorwa uye vaendeswa kupi nenyaya yekuti inyaya yekuti wara. Saka tikukolekta information kozaitika izvozvo kuti ngoishuapu statement idivaritatadoka.
Vati vazivisa here mapurisa kana kuti ndo zvamuri kuronga kuita?
Ndo zvati kuronga kuita nenyaya yekuti zvaitika izvezvi manje manje. Saka taetiveta kuti kutange kuita recovery yevanhu vetu vatorwa then tekuenda kumapurisa kuti tivhure kesi nekuti nyaya inyaya yatinga tarisiri mubielection. Asi ZANU-PF vanga vachitaura nyaya dzekuti vari kuda pisa asi mutarizo vatiri kuona zvebielection vaakutanga kushandisa mhirizhonga.
Tanzwawo vamunangagwa vachinyora mubepanhau resande mero kuti vari kuda runyararo. Saka handizvo zviri kuitika izvi?
Zviri kuratidza vamunangagwa vanotaura chimwe chinhu masati vonoita chimwe chinhu manheru ndodambudziko ratinosangana naro munyika nekuti vanezana havaisaita violence vasina kuita instructions. Tangaina kuchitungidza pakaita violence kugoko kwakaita violence kumanikarendo akaita violence akurikuratidza kuti thesecond is madness. And the court meeting the ground number of Hassan Kambokuta, but it has condemned violence against the offense.
Mutedzeri wemutauriri webato rinopikisa Citizens Coalition for Change vaOstalo Siziva vari parunare muHarare. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudairwa. Mutungamiri wenyika vaemarson Mnangagwa vanyora mubepanhau resandemeo nhasi kuti vari kuda kuti mutemo wekuvandudza mashandiro emasangano akazvimirira oga kana kuti Private Voluntary Organization Act uvandudzwe vachiti mamwe masangano aya ari kushandiswa kupindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vati izvi zvinofanira kuitwa sarudzo dzegore rinoya dzisati dzaitwa nekuti mamwe masangano aya anokanganisa zvikuru nyaya dzezvematongerwo enyika nekupindira. Mugozeya nezvenyaya iyi tabata mukuru anomirira mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa.
Isusu Crisis in Zimbabwe Coalition nemasangano mazhinji atinomirira hatisi kunyanya kushamisika nezviri kutaurwa nemutungamiri wenyika vaMnangagwa. Tagara tichizviziva kuti gwaro iri reTVO Amendment Bill harina chakanaka chariri kuunza, uyezve harina chikonzero chinobatika chariri kuunzirwa, asi rangogara bedzi iri nzira yekuda kuvhara masangano anozvimirira anomirira kodzero dzevanhu munyika, uyezve ragara iri nzira yekuda kuti hurumende isava nevamwe vanombovatsiura kana vanovaonesa pavari kukanganisa.
Ko sei muchidaro vaMutasa?
Vari kuda kuti panyararwe iwo vongoita sezvavanoda, vachityora kodzero dzevanhu, vachityora mitemo yenyika, uyezve uyewe vechikura. Saka isu semapato akazvimirira, masangano akazvimirira, tisu tinotenderwa nemutemo kuti tipote tichivadzora nekuvarakidza pavari kukanganisa izvo inova ndo zvavasingadi. Asi kunyange zvakadaro, gwaro richakanganisa zvinhu zvakanyanyisa nekuti nyika yose ichaonekwa pasi rose kuti inyika isina kutonga kwejeterere kwakanaka, haina demokrasi, ibanana republic. Izvo zvinotikanganisa kunyange neupfumi kana nekutariswawo kwatinoitwa pasi rose.
Asi kava Mnangagwa vari kuti vemasangano akazvimirira oga vari kutokanganisa zvinhu munyika, vamwe vavo vachiti vanopindira munyaya dzezvematongerwo enyika vachishandiswa nehurumende dzekunze.
Hakuna zvakadaro. VaMnangagwa samutungamiri wenyika ndivo vanotarisirwa kuti vaite uphold constitution yedu yenyika. Bumbiro remutemo wenyika riri mumaoko avo. Mubumbiro remutemo wenyika ndo munonzi munhu wese zvake munyika muno anekodzero dzekuparticipata kana dzekupinda mune zvematongerwo enyika. Munhu wese kana mapato masangano ati zvavakazvimirira vanotenderwa nesection 67 yeconstitution yedu kuti vaite zvematongerwo enyika. Hakuna akaberekwa achinzi ava ndo vanoita zvematongerwo enyika ndo mapoliticians.
Vanomirira mubatanidzwa wemasangano akazvimirira oga vari sachigaro weCrisis in Zimbabwe Coalition vaPeter Mutasa vachitaura vari parunare muHarare. Mutauriri webato rinopikisa reMDCT vaWitness Dube vanoti mutungamiri webato ravo vaDouglas Monzora vachasvitsa nyaya yekusungwa kwemiriri weZengeza West mudare reParamende vaJob Scala nemiriri wechitungwiza North vaGodfrey Sithole nevamwe kumutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa. Izvi zviri kuuya paine kukandirana makobvu dematete pakati peMDCT neCCC pakuti vaMonzora vakaona here vaSkala neZuro kuchikurubhi sezvavari kutaura. Gweta ravaSkala vaFredi Masarirevhu vanoti vaSkala vakapika kuti havaida kuona vaMonzora, asi vaDube vanoti handichokwadi. Ngatinzwei hurukuro yataita navo.
VaMonzora ndivo pamutemo mukuru kana kuti mutungamiriri wemapato ese ari muopposition including an independent MP kana vachiopoza hurumende, zvanga zviri mune zvakanaka kuti vange vachinoona vasikana kuti vanzwe zvavari kuchema nazvo senhengo yedare reparamendi. kwezve tatofanira kuziva ndechekuti vasikala navamunzura ishamwari.
Asika gweta ravasikala riri kuti vaviri ava havana kumbobvira vaonana.
Vasikala vakaona tiri kunzwisisa nekuti vakaonekwa nevanhu vedu vanga vaina munzura. Vakaonekwa naspokesperson wavo kubvira makuseni kusvika kunguva dzekumasitatu kumatovu. Isusu sebato remdct namunzura vakazopinda nahwani masitatu vamwe vese vabuda. Kubva nahwani kunosvika nafuu manheru vamunzura vanga vaina vasikana kujere ikoko. Hakuna munhu akauya kuzoona vasikana nenguva idzodzo. Ende mutemo uripo ndewekuti kunoitwa zvinenge zvichidiwa nemunhu akasungwa ipapo.
Ko, pane umbo here wekuti vaviri ava vakasangana vadhube?
Vamunzura navasikala havana kuita havana kuda kuita zvemapikicha, havana kuita zvemavhidhiyo. Vangoda kuti vataurirane vari vega nekuti nyaya iyi haisi yekuonekwa kwavamunzura kuti vaona kutana kana kuti yezvimwe. Ingori nyaya yekuti vamunzura vanyatsokunzwisisa chaizvo chaizvo nekuapprecieta kuti vasikala vari kutambudzika sei chicha chavanofungidzira kuti ndo chingangodaro chakakonzera kuti vange vachishungurudzwa kusvika pavasikala.
Mushure mekusangana vamunzura vari kuronga kuita sei kuti vasikala vacho vaburiswe mujeri?
Vamunzura vanzwa zvese izvozvo semutungamiriri wemapato anopikisa hurumende. Vachazosimudzira nyaya yacho nenzira dzese dziri musinda mavo semutungamiri iyoyo kuburikidza nekuita izvozvo kupalamendi kana kuona vari kutonga maministers vacho anyange president chaiye zvematare kana kuti zvezvembuzvinhu zvemutemo zvenyika makukota ese avanogona kuona vanogona kuzosimudzira nyaya iyoyo.
Mutauriri webato rinopikisa remdct vaWitness Dube vari parunare muHarare. Asi sezvo zvichitema tisina divi ratakarerekera, tabatawo mutevedzeri wemutauriri webato reCCC vaOsalo Siziva.
Munyika muno taita dambudziko remasai bainai politician vana munzora vari kuda kubuda achizviita kunge vari authentic mustruggle yedemokrasi. Vatiri kuona nezvekuti varida kushandisa kusungwa kwevanhu nekukwadzwa nekumitsisa kuri kuita members of parliament honorable Solo na honorable Scala nedinyatime 16 vachitora majournalist vachiita meeting from the world and meeting from matapire nhau vachivaudza paenda kunoona vasikala. Vasikala vakataura kare kuti havadi kupinda munyaya dzana MDC nenyaya dzezana. Ivo vanomira nebato ravo reCCC asi vamunzora vari pakuita weaponize and carry nyaya yekukuwadza nekushungurudza kuita vanhu ichi very unfortunate nekuti haziiti kuti vanhu vachivictimiza imii muchitsvaga limelight.
Asiwo pane zviri kuitwa here nevatungamiri vebato renyu kubatsira mhuri dzevari mujeri ava?
Takaenda kunosangana nemhuri dzenyatine navatsamisa semukuru wedu vachitaura kuti kunzwa kuti mapolitician emdc ani vachitaura vakuti no taona mhuri taita zvakati asi havana zvavanoona. Nesaka vaitenda vatsamisa neofe department yeCCC neruzhinji remazimbabwe ari kudiaspora civil society maloya ari kubetsera genuinely kuti vanhu venyatsimi vawane assistance. Izvi hazviiti kuti vanhu vatsvage limelight vachitsvaga majournalist, inyaya dzinoitwa kuti tiwane freedom of these political prisoners. Saka ndozvatiri kuona but tinoaziva ndo maitiro avo dzainotompentic dzainogenu. Isu tinomirira chokwadi we cannot have this politically from the victimization of our members. Ndozvatiri kuona ndosaka mutauriri wavo vaadvocate fred vazotaura kuti mazimbabwe majournalist nenyika yese mutaita mislead by this fly by night politician vari vakuita opposition to the opposition vachipa fake news dzekutovaona vasikala.
Ko, sei vachamisa vasiri kuenda kunovaona vamunzora vachikwanisa kuenda vasiziva?
Vasikala havana kuona nyaya yekuti kune mutemo wezani nemutemo wedirect of us. Ndosaka vana munzora vari pato zani vakabvumidza kuti vapinde kuchikurupi even as long as the win of honorary Kala and of honorary Coach Tole, as you are trying to guarantee the selective application of the law.
Mutezeri, wemtaro webato re-CCC, va Australo Siziva, va reparunare muharare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vachuchisi vemuNigeria vanoti vachapikisa mutongo wakapiwa nedare wekuti Nnamdi Kanu uyo anorwira kuti nyika iyi ipatsanurwe aburitswe mujeri. Dare rakati Kanu akaita zvekupambwa kubva kuKenya kwainge aenda kunopotera. Britain inoti haina chivimbo chekuti Russia icharamba ichikwanisa kugadzira zvombo zvekurwisa Ukraine. Izvi zvinotevera kukandwa kwezvombo zvemuchadenga zvinodarika makumi masere muUkraine neRussia mazuva adarika aya. Tochimbotarisa chirongwa chevechidiki kana kuti Youth Forum.
Emmanuel Gasa, the executive director of the Aids and Arts Foundation, Nofara School, Kuitanuka Chirongwa.
Mukoma Emmanuel, tirikunzwa kwa kuti pane zvirongwa zvamuri kuita kubatsirawo vechidiki munharaunda dzakasiyana siyana, zvinosanganisira kupa mafuta kune vane usope. Mukati zvoti zviri kufamba sei pachirongwa ichochi?
It is a time Zimbabwe. Chavana zakako zera kuti in areas of internal displacement. Ma areas asina vinyanyo fokatwa nemazvo nezvakawandisa. Saka isusu takazviita kuti tite nedonzo rekuti tibatsiridze kuma areas of displacement. Tichipa isusu ma lessons, ma Sanskrit lessons kune vose vane albinism. Nekuti tachakiridza takaona yakaita South Africa. Yakakwanisa kupuza iyo kuti 80% yevanhu vane albinism vakakundikana kuwana malotions ayai. Vazhinji vacho vanokundikana vakakwanisa kuwana skin cancer. Zvinove zvinhu zvatiri kukumbirisa isusu taZimbabwe kuti pamarit up yatiri kuita isusu kuafrica union kuti vagone kuti kumamember states avo vakwanise kubhajeta for patients with albinism.
Saka mafuta aya muri kuawana sei? Pane mamwe masangano ari kukubatsira here kana kuti muri kuwana sei mari yekuti mutenge iwo mafuta aya?
Mafuta aya pane mamwe atinowana locally kuburikidza nemamwe makambani aita zvemining vanotipa kuti iwo havakwanise kuti vasvike, havana access nevanhu vaivai. Asi isusu sevanhu vanoshanda nevanhu vaivai tikwanise kuvapa, tinotora kuyakuya tovapa. Then tota vamwe vatakabatana navo vanobva kuna naUK vanokwanisa kupota vachitipa isusu tachizvidira every quarter votipa topota tichisvita kumaintended beneficiaries.
Muno makwanisa kubatsira vanhu vakawanda zvakadii kusvika pari zvino?
Sofa takwanisa kusvika kune every province around Zimbabwe, of which namba yedu zvinezvi tiri kuvati kuma 8,000 to 10,000 ikoko taakusvika.
Totarisawo iyo nyaya yezvekushandisa pakutevera kana kuti masanitary pads aya muri kuawanawo kupi?
Masanitary pads aya pane inonzi Bank for Girls International nevamwe vanonzi veafricans vari kuno kuafrica, but Bank for Girls ndevekuamerica vanotimidzirawo mateni macontaina atinokwanisa kunge tichiita kumadistricts akasiyana siyana around the country.
Hamuzobhadhariswe here mutero pamunenge makutora makontena anenge auya nengarava?
Ndiwo rimwe dambudziko rimwe ratiri kusangana naro iroro, nekuti mamwe makontena chete zvine zvimura isisiaifuwachi kozviti tichingoda mari kuti shibindini yakasvika munofanira kutibhadhara mari dzakati dzakati. Pamberi pamwe pacho chachiri chikumbiriso chikari chipowo kuministry of labour and social services kuti zvinhu zvakaita seizvozvo isisi tingova kubatsira ingozo hurumende, vati ngavave varipowo panzvimbo kuti vakwanise kutibatsira kuti chizvinhu zvakadai sezvisvike pachina tigone kusvitsa kumaintended beneficiaries.
Saka chikumbiro ichi makatoendesa here kubazi rezvemagariro evanhu?
Bazi rezvemagariro evanhu tagara tinoita macommunication navo kuburikidza kunyanyana nemaplatforms atinomboita naminista wavo pachake kuti havana mamotions avanogona kutiitirawo kuti iye pachavo zvimwe zvinhu tigone isisi kuti tisati kuti tibhadhariswe mari dziyadziya patinenge tichinyora kutanotora zvinhu kumaairport pazvinenge zvasvika machidinzi edu paanenge asvika tikwanise kuti tiatore pachena.
Mukoma Emmanuel, vanhu vanenge vachida kukubatai vanokubatai panhamba dzipi, vanokubatai sei?
Tinowanika isusu pa0719065925. Ndinodzokorodza zvakare 0719065925. Tine access kwose kumaprovinces ese muno muZimbabwe. Asi mukange muchicommunicata nenational aids council maprovincial managers hakuna vasina macommunication edu maprovincial managers enational aids council nemajack madistrict aids coordinators avo macommunication edu anowanika zvakare kwavari cause isusu tiri kubatsiridzana navo nekuti isu setaf donzo redu rekushandisisa raive reHIV but nenyaya yekuti takaonawo kuti vana vevanhu vari HIV vari kupundisana kuwanawo mamwe maservices saka isusu taf takaya kuti tikwanise kukomplimentana nehurumende tichibatsiridzana kuti zvinhu zvedu zviyambeke senyika.
Aiwa, tinokutendai mukoma Emmanuel nekupinda muchirongwa chedu.
Tinotenda zvikuru nguva blessing.
VaEmmanuel Gasa vanoshanda nesangano reAIDS and Arts Foundation Zimbabwe vanga vari parunare muHarare. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, unondipa simba.
Jesu simba rangu,
simba rangu, Jesu
simba rangu. Manheru akanaka vateveri, ini ndini Tanonoka Wande ndichifara kusangana nemi zvekare muchirongwa chezvechitendero. Nhasi tine mubvunzo unobva kune umwe mutereri wedu. Ngatinzwei mubvunzo wake.
Makadii pastudio 7 apo? Ini ndaita mubvunzo wandinawo unodawo mufundisi chero umwe mukuru wechitendero anokwanisawo kunditsanangurira. Muna Johani chapter 14 verse 2 Jesu anoti, hanzi, mumba mababa wangu mune nzvimbo dzekugara. Ozoita rimwe statement raanoti, dei kwaisaiva kudaro, ndingadei ndaikuudzai. Kudaro kudii, ndopandoda kunzwisisa. Ari kuzama kutaurira kuti kudii, paanoti dei kwaisaiva kudaro, ndingadei ndaikuudzai. Dei kwaisaiva kudii.
Kubatsira mutereri uyu, nhasi tina mufundisi Dr. Johannes Gumbo veShepherd House United Methodist Church kuSouth Carolina muno muAmerica. Mufundisi Gumbo, kwazisai vatereri vedu.
Kwazwai, kwazwai vatereri vedu.
Manzwa mubvunzo wabva kune mumwe mutereri. Heyo nyaya kwamuri mufundisi Gumbo.
Mubvunzo wandapiwa apo Jesu anotaura pamusoro pokuti mumba mababa vangu mune nzvimbo zhinji dzokugara. Dai kusaka vakudaro ndingadai ndakakuudzai. Tereri, ari kuti izvo Jesu ainge ari kutaura chipa akati izvo dai kusaka vakudaro ndingadai ndakakuudzai. Chekutanga ndechekuti izvo ndinoda kuti nditi vanhu vazhinji vanofunga kuti vafundisi vane maanswers emibvunzo yose yemubhaibheri. Vanoziva bhaibheri zvese zvirimo. Regai nditi kwamuri, ini handisiri mumwe wavafundisi ivavo. Ini ndinobvuma kuti pane zvimwe zvandisingatozivi. Saka zvainge zviri kutaurwa naJesu panapa kuti iko dai kusaka vakudaro ndingadai ndakakuudzai, handitozivi kuti aitaura kuti chii. Ndinoziva kuti hamutarisiri kunzwa mhinduro yakadaro kubva kuna Doctor of Theology. Asi ndinoda kuti ndibatsire vatereri kuti iko musangofungidzire kuti vafundisi vane mhinduro dzose.
Asi ndipo pane tarisiro dzose mufundisi Gumbo sei muchidaro.
Ndo panobva kurasika vanhu vakawanda vachiteerera vaprofita vamwe vanoti tinoziva vamwe voti kwai takaenda kudenga tikadzoka vamwe voti kwanzi ndatotaura naMwari manheru akandiudza zvakati vamwe voverenga Bhaibheri voisa zvavanoda pandima yavanenge vaverenga zvisiri izvo verengai zviri muBhaibheri mobva materera zvavataura.
Saka minduro yenyu kumuteereri uyu inotii? Munotii kwaari?
Ini ndichapindura sa Dr. John Gumbo. Maonero andinoita ndimai akangofanana nokuti kana munhu ari kupindura kana kutaura nyaya yake kune vanhu vaanofunga kuti havanyanyi kumutenda kana kubvuma zvaari kutaura, anopedzisira asapota kana kuti kutsigira nyaya yaari kutaura nokuti iko dai nyaya iyi isiri yechokwadi ndingadai ndakuudzai kuti haisiri yechokwadi. Saka ndokutaura kuri kuita Jesu parapa kuti ndiri kuenda kuimba baba vangu, ndinoziva kwandiri kuenda, baba vangu ndinovaziva, ivo vanondiziva, ini nababa tiri vamwe chete. Saka ndokwandakabva ndokwandiri kudzokera, ndiri kunokugadzirirai nzvimbo yekugara. Dai chisiri chokwadi chandiri kutaura ndingadai ndakuudzai. Asi ndoda kuti iwe samaverengera unoita Bhaibheri utarisewo kuti iko unotenderana here nemaonero andiri kuita. Asi ndozvandinobvuma kuti Jesu ndozvaainge ari kutaura nezvazvo. Saka ndinotenda kuti kuda mubvunzo uyu nemhinduro yandapa zvingabatsira muteereri wedu.
Apa Jesu airevei? Aitaurei?
Jesu paakanga ari kutaura kuti dai kwakanga kusiri kudaro ndingadai ndakakuudzai, aitsigira chokwadi chezvaainge ari kutaura. Kuti dai zvisiri izvo ndaidi ndakuudzai kuti hazvisiri izvo, handigoni kukuudzai zvisiri izvo.
Mufundisi Gumbo, munotii kuvateereri vedu pamusoro penyaya iyi?
Tinotenda kuti vateereri vedu muchabatsirwa zvikuru sei, verengai Bhaibheri munyatsorinzwisisa, uye kana pamunoziva kuti hamuna mhinduro musangoti tine mhinduro tinoziva. Pausingazivi bvuma kuti hauzivi. Kana uchiisa mhinduro yako ichibva mumafungiro ako, taura kuti ndo mafungiro ako, usati Mwari wandiudza kana ndarota zvandiri kutaura izvo handakurota. Aiwa, ndo mafungiro andiri kuita. Tinokutendai vateereri vedu, rambai muchitibvunza mubvunzo. Ndi Reverend Gumbo, tatenda.
Tinokutendai zvikuru mufundisi Johannes Gumbo. Vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Ngatisanganei zvekare svondo rinouya mune chimwe zvechirongwa chezvechitendero. Kana muine mibvunzo kana tsananguro yamungade kupiwa munyaya dzezvechitendero, itumirei paWhatsApp namba zvinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti muve nesvondo rakanaka.
Tinotenda Tanonoka nechikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu Simba Rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochienda kunhau dzemitambo naMichael Kariati.
Blower Chiefs neHerentals zvapinda mufinary yechibuku Super Cup zvichitevera masemifinary atambwa nhasi Mandava Stadium. Herentals ndiyo yaita zvishamiso, yarova FC Platinum iyo ine nhoroondo yakasimba makwikwi aya. Herentals yakunda nemapenareti ndokukanda kunze kugona kunenge kudada iyo yangaitarisirwa kutora mukombe uyu. Zvikwata izvi zvaita mangange 1-1. Herentals ndokuzokanda mapenareti mana, FC Platinum ikakwanisa matatu. Herentals yave kusangana mufinary neBlower Chiefs iyo yarovawo Black Rhinos 5-4 nemapenareti mushure mekunge zvikwata izvi zvaita 0-0 munguva yakatarwa. Finary yechibuku Super Cup A iri muBaba Field Stadium musi wa19 Mbudzi. Mukuru weZimbabwe National Soccer Supporters Association vaJoseph Mtau varikurudzira veruzhinji kuti vagadzirire kuona finary iyi kunyange hazvo zvikwata zvavanofarira zvakundikana kusvika pachinhano ichi.
Final yedu iri kumusi wa19 November, handei tinozadza Baba Fields, ichaitirwa kuBaba Fields Stadium. Saka tiri kukurudzira vatsigiri vedu venhabvu yeZimbabwe vese kuti ngatizadzei nharaunda iyi, emagumeni ngaizare nevatsigiri kuitira kuti titendewo veDelta avo vanova vari kutitsigira nhabvu yedu vagara nesu kwenguva yakareba.
Kunyange hazvo veruzhinji vari kuti Herentals yatotora mukombe uyu muongorori wemutambo wenhabvu vaOliver Musongoro vanoti zvikwata zvakaita seBlower Chiefs hazvifanira kudhererwa kana zvasvika pakadai.
Blower Chiefs ndoti matimu ndoende tunonetsa tunopedzera kutotora mukombe nematambiro aruva nhabvuka bhora urinotenderera ndoti matimu.
Tinotenda Michael tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndokusiya mina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.